think you know rwadza we are all disappointed but taizviziva ndozvaitika asi because vakauya vakainspekta vakatiudza zvinofanira kuitika zvakafanana nachiremba ukanotarisa nachiremba chiremba akakuudza chirwere chauye nacho akakuudza kuti chinorapika chirwere ichi ita so and so and unotenga mapiritsi akati ugadzirise so wozodzoka kureview tozoona kuti wabo here iwo woregedza kuita ungonogara zvako kudm unongonodzoka kauchinzi unofa you know. So they came here, they told us the problems, they told us to research them, you said you might eat it. But Baba Field here, Sarah, he, you know, it's a child in China, but he eat one or two or three, could you not also have food if I buy? Most of it, most of it is what my pays, because he is showing us what I got to do. But if I were to end up with a Sarah, I don't know what I could do. Game out of sea, mind about that announcer, I would call him to talk about you, that's the same, and also today is the one with the deal with it. Tizoona kuti maapa apininyaya dzatakataura dzidziyo ndisu tuzutuyo saka kafu ikatongoona kuti hapana akazviita because game rakatambwa hazviite kuti tisi game ritambwe mugraund rakadaro saka ndonyaya iripo saka chinhu chatanga tichitoziva kuti chichaitika because we didn't do anything when kafu told us kuti so we needed to do something about our facilities.
Saka zvinosiya nyika papi zvichitarisa kuti vakawanda munyika vanga vachitarisira kuti mawarriors anogona kuenderera mberi akatambira pamusha nemutambo wawe Algeria uyu.
Zvakawanda zvinhu zvakarasikirwa nazvo kana tichitarisa panyaya iyoyi zvakawanda zvakarasikirwa nazvo zvakarasikirwa nehome ground advantage handidi because every country inoda kutamba iri pahome pane mafans acho intimidating atmosphere it helps ndosaka vachitaura kuti coast man the fans of the coast man saka tenge tarasikirwa nezvat coast man handii million. Then chimwe chechitwo chomwe game iranga ifanira kutambirwa kuBulawayo handiti mabhizinesi mangani arasikirwa nemari chiyana unotamba kumalawi kana kuzambia kana kuzimbozambiki vanhu vanga vachiexpecta mahotels ekuBulawayo transport industry the just tourism industry in Bulawayo yatomiza for that weekend you know nezvainga ifanira kuwana nezvichibudikidza negame iro iyi saka zvimwe zvinhu zvisingatariswe nevanhu but vanhu vangana vanga vachabva kuHarare kuzonaona bhora ra vanhu vangana vanga vachabva kuVictoria Falls kwamuchare kusouth africa kuBotswana kuti vaozoona game iro riri kuti riri kubaba field you know so kutorasikirwa kunenge vatoita mabhizinesses ikoko you know and nekungotiwo seZimbabwe hazvingoitiwo so mundu muZimbabwe nezvatiri tingonzi hatina stadium inokwanisa kutamba inotambirwa bhora reinternational football hazvingonakidzi so
tichitarisa kuti izvi zvaakuda kuti Zimbabwe inofanira kutsvaga nhandare kunyika dzakapoteredza Zimbabwe inyika ipi yamungatarisira kuti kungawanikwa nhandare yamungati dai tabudirira kuwana kunyika yakati
for me ndingatoti kusouth africa ndiko kuri most favorable for us kuzimuno muZimbabwe you ask me why if we go to FNB stadium in South Africa vatambi vedu vakawanda vemuZimbabwe vanotamba muSouth Africa and that stadium yatambirwa nevatambi vakawanda vanoiziva at the same time this is Johannesburg mune vaZimbabwe vakawanda